tine hofisi itsva yatakavhura paterminary village. Izvi takazviita nekubudikidza neurongwa hwedu hwekanzuro hunonzi ease of doing business. Ease of doing business inotaura iyo kuti munofanirwa kurerutsira vanhu vanoda kushanda nekanzuro, vanosanganisira vaya vada kuvhura mabhizimusi, vanoda kuita zvetourizimu, vanoda kubhadhara kanzuro, vanoda kuzwa nezvemaplani avo. Zvese zvinofanira kunge zviri padhuze navo kuitira kuti vanhu vasafambe nzendo dzakareba kuenda kunobhadhara. Ndosaka takati pasame levy takaona kuti iye anoti pachirungu one stop shop. Vanhu vanoya kubanking, vanoya kuzodya, vanoya kuzotenga hembe, vanoya kutenga magrocery. Saka ndopanoswera vanhu vari vachibhadhara mari dzavo vachida sei kuti vazobva ipapo futi vatange kudhiraivha kuenda kune mahofisi yedu yekanzuro hazvizovarerukire. Saka tikati aiwa vanhu vanenge vaine mari yavo ngatibva tangovaisira mahofisi ipapo. Izvo hatina kuita kusame levy chete, tiri kuzviita guta rese jekerere kuona panzvimbo dzinenge dzinoungana vanhu tovaisira hofisi ipapo, vopota vachibhadhara zvavo vachifara vachiita zvavanoita. Hangozozvizwa kuti ndine chenji yangu yandaa unobhadhara kukanzuro, unobhadhara urada kuti chenji yangu ndozvina hangu ndonoidya, woenda unoidya abhadhara mari yake yekanzuro.
Vagari vari kutambira sei urongwa uhu?
Hofisi yepasame levy iri kufarirwa zvakasimbarara chose, iri kufarirwa nokuti vanhu vautoona kuti aikazvi inga kanzuro inoteererawo zvatinotaura, ende isusu tiri kutofarawo kwazvo nekuti tateerera zvinodiwa nevanhu.
Imiwo sekanzuro muri kutambira here makadhi, uye mune dzimwe mareri dzamungati hatitambiri kana makaamira sei?
Isu sekanzuro hatina kadhi ratinoramba. Ukauya nekadhi rako tinoenda pamishina yedu yekuswaipa, tongocheka ipapo wobhadhara nezim switch. Tine mavisa kadhi, mamaster kadhi, uyai mubhadhare hatirambi. Kana usina kadhi uine yatinoti one wallet, uine yatinoti eco cash, uine yatinoti telecash, tinoti uya futi chii ubhadhare nesystem iyoyo hatirambe. Ukaenda kubhanga uine account number yedu ukanoita RTGS tinobvuma futi. Tikaenda pawebsite pedu peharasiti kanzuro inoti online banking, unogona kucheka kuti dhura kwakakura sei woroona, wobva wapuwa maoption yekuti unoda kubhadhara sei, wobva wabhadhara futi. Tiri kutambira mabhadhariro ose